manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 4 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga tine concern necriminalization inoitwa muno muZimbabwe. Mitemo yedu yakawanda kana ichiswa inocriminalize conduct.
Vanhu vomanikidzwa kupfeka zvekuvhara muromo nemhino kuti vakwanise kunge vachifamba-famba. Kukundikana kwavo votarisana nejeri. Vamwe vemakambani vanoti havana mari yekuti vavhenekese vashandi vose kuti havana chirwere checoronavirus here sezviri kukurudzirwa nehurumende.
Kuona kwatiri kuita ndekwekuti rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service.
Asi vamwe vanoti makambani haafaniri kuda kuitirwa zvose nehurumende.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe mune mindoro kuti iyaya makambani anongoda zvese kuti zviitwe nehurumende. Ivo pachavo vachitadza kubata vashandi vavo zvakanaka.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutanga nhasi makambani akawanda anga achitarisirwa kutanga basa mushure mekuvheneka vashandi vavo kuti havana chirwere checoronavirus here uye kuona kuti vashandi vanenge vasiri pedyo nepedyo pavanenge vachishanda. Asi nyaya yekushayikwa kwezvekuvheneka vanhu chirwere ichi kana kuti matest kits inenge iri kudzosera basa kumashure. Hurumende yakatara nzvimbo dzine chitsama kuti dzivhenekwe vanhu utachiwana. Asi munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuti zvikurumidze makambani anofanira kutenga zvekuvheneka vashandi kana kuti matest kits oga. Asi mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti makambani akatoomerwawo.
Kuona kwatiri kuita ndekwekuti rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service. Wazhinji vatabvunza vanoita matests acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US$25 for the cheapest, and for those who are more expensive vari kuchaja US$100 for one test. Izvi zvinogona kuremera makambani akawanda zvichienderana nekuti vanoemploya vanhu vakawanda sei.
Semaonero enyu poitwa sei kuti vashandi vakwanise kudzokera kumabasa?
Maonero edu ndeyekuti dai government yanga aita subsidize testing iyoyi kana kuti testing yaitwa nehurumende kuitira kuti zvichipire makambani, nokuti makambani mazhinji agara atoomerwa nekuti anga asiri kugenerate revenue panguva yanga akavhara ari mulockdown kana kuti business ranga rakadzika chaizvo kune avo vanga vachishanda. Saka iyi imwe cost to business which is going to affect many businesses negatively.
Vanga vari mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Charles Mutasa avatendawo kuti zviri kuda kuitwa nehurumende kupa makambani mutoro chaiwo.
Ndinofunga kuti hurumende yanga ichifanira kuita urongwa hwakanatsotitswikiti hwokuti kana vachida kuti vanhu vatestwe ivo ndivo vanotoisa mafacilities kana kuisa zvikwanisiro zvacho, nekuti vazhinji vari kutaurwa makambani aya vanhu vari kutodhatarikawo nekutenga kana maski chaiyo. Saka ndinofunga kuti hurumende yaifanira kuisa ma testing centers acho munzvimbo dzakawanda kuitira kuti vanhu vangopota vachipa vashandi vavo nguva yokuenda kunotestwa vasingapiri basa kuvashandirwi nokuti vazhinji vavo havatozvikwanisi.
Saka muri kureva here vamutasa kuti urongwa uhu hunogona kusabudirira sezviri kutarisirwa nehurumende?
Zvava kuitika zvakunge yangova njake njake nekuda kwokuti vanhu havakwanisi kuti vaende kunozvitesta ivo kana kuti makambani afungidzire kuti munhu achaenda kunotestwa, uye kuti pakufamba kwevanhu hakuna anenge achinatsoongorora kuti vari kuita zvinodikanwa zvinoita kuti vasabatire chirwere ichi. Urongwa uyu hauna kunatsojeka kuti ndiani anofanira kuita chipi uye ane zvikwanisiro zvacho here. Saka ndinoona sokuti hurumende yanga ichifanira kuti iyo iise macenters nekupa vanhu kunyangwe mamaski aya aifanira kupiwa kuvanhu pachena.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vanoti makambani ose anofanirwa kukwanisa kuita kuti vashandi wavo vaongororwe sezvo makambani aya ari kuita mari dzakawanda asi achizotadza kubata vashandi wavo zvakanaka. Ngatinzwei vachirumhanzu vachitsanangura.
Ndinotenda kwazvo nomubvunzo wenyu wamabvunza kuti ndizvo here kuti hurumende yati iyo makambanis ngavaone kuti vashandi vavo vatestwa chirwere chatekeshera pasi rese COVID-19. Ichocho ichokwadi, hurumende yaona kuti zvingatora nguva chose kuti munhu wese wemuZimbabwe ange atestwe. Saka hurumende inokumbirisa kune avo vanokwanisa kuti vazviite vakwanise kuita izvozvo.
Munotarisira here kuti makambani anozokwanisa kunge achiita zvose izvi oga asina rubatsiro rwehurumende, tichiona kuti makambani aya ari kuchemawo kuti ari kutatarika?
Dambudziko ratinaro muZimbabwe mune mindoro kuti iyaya makambanis anongoda zvese kuti zviitwe nehurumende iwo pachavo vachitadza kubata vashandi vavo zvakanaka. Saka ndinoti ringava dambudziko rokuti iwewe kana uchinge uri muridzi wekambani muri varidzi vekambani, chinokutadzisai kuti muone kuti utano hwevanokushandirai hwakanaka chii. Maprofits amunenge muchiita mungatadzawo here kuisa a certain percentage towards the welfare yavashandi venyu? Ndosaka muchiona amwe makambanis pavanoshandirwa vana makantins vanoprovide transport.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas munyika vachiri 34 vafa vari vana uye vapora vari vashanu. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika 10 rezviuru nechimwe chete nemazana 600 kana kuti 11,600. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru 42 kana kuti 42,000 vabatwa nechirwere checoronavhairas muAfrica, uye vashaya vanosvika chiuru nemazana 461 kana kuti 1761. Vapora vanosvika zviuru 10 nemazana 343 kana kuti 14,343. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora chirwere ichi inoti vabatwa nechirwere ichi vanodarika 3 nezviuru 500 kana kuti 3.5 million vafa vakawanda vacho vari muAmerica vanodarika zviuru 240 kana kuti 248,000. Vanhu vakawanda vateerera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti vapfeke mamasiki, asi vamwe vachivasvora nekutadza kuvapa mamasiki aya pachena sezvavanoita panhumbi dzemapato ezvematongerwo enyika kana vachida kuvhoterwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhasi vanhu vakawanda vanga vakapfeka mamasiki ekugadzira voga sedanho rekutevedzera mutemo mutsva wehurumende kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi. Amai Stembile Kaocha avo vanga vakavhara muromo nemhuno yavo nedhuku ravo rakasakara vanoti kupfeka masiki chinhu chakanaka mukudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi, asi vanoti hurumende ingadai yakapa vanhu vose mamasiki.
Kana ari maelections vanotipa mazambi, vanotipa maskafu, vanotipa maheti. Izvi zvine chekuita neutano hwekuti isusu tizovafotera. Ivo havasi kuda kuti tive neutano, tirarame tigone kuzovafotera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi amaitafadzwa akaronga.
Government ingadai katra mamasiki aiwayo, vakamadistributa mumashops at a lower price or at an affordable price. Bose hati kutara tutara nye protection. Bose kana hati zvakazodhura. Inina hachakwanisa kutara se hasakwanisa kuchitenga.
Vamunesu munesu vanoti zvidziviriro zvinokurudzirwa zviri kudhura nekudaro vakagadzira yavo vega.
Ndine netiri inonzi fleece kava nayo pei ndinonzwa kunge ndine asima asinani, saka unozova nedambudziko nokuti wangoshandisa netiri nokuti wanzigadzira iwo usina unyanzvi hwekupepeta kuona kuti chandiri kugadzira chinowirirana here neutano hwangu.
Vamunesu vanoti vanhu havafanirwe kupfekera mapurisa asi kuchengetedza utano hwavo.
Hatipfekere nokuda kwekuti kune mapurisa, kutarisawo kuzvidzivirira nokuti ndozviripo.
Kurudziro yekuti vanhu vapfeke mamasiki yakabva yaita kuti mitengo yacho ikwire zvakanyanya. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mamasiki ari kutengeswa nemari inobva padhora rimwe chete kusvika pamadhora mashanu ekuAmerica. Gweta guru rehurumende vaPrince Dube vakazivisa nezuro kuti munhu anowanikwa asina kupfeka mask anobhadhara faindi yemari inobva pamadhora mazana mashanu kusvika pamadhora zviuru makumi matatu nezvitanhatu kana kuti $36,000 kana kugara mujeri kwegore kana kuti faindi ne kugara mujeri. Gweta remisa Zimbabwe muzvali Nompilo Simanje vanoti mutemo uyo hauna kunyatsojeka uye unogona kuisa vanhu munjodzi.
Pari kunyanya kushandiswa criminal law to regulate conduct muno muZimbabwe, chinova situation inoita kuti tiraise a concern.
Nyanzvi munyaya yezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende inobatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mutongo wakatarwa nehurumende wakanyanya sezvo hurumende yave kuda kutsvaka mari sezvo dzemitero dzave shoma panguva ino yekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba. Dr. Madzorere vanoti mamasiki anonyanya kushanda kana munhu wese akaapfeka.
Vanhu vane chirwere ndo vanofanira kunyanya kupfeka mask. Zvino hatizivi kuti anenge ane COVID-19 wacho ndiani asina ndiani. Saka zvangonaka hazvo kuti vanhu vese vapfeke ndokuti nyaya yemamasiki inasa kushanda.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mapurisa anga asinei nevanhu vanga vasina kupfeka mamasiki mumaguta. Vamwe vezvitoro zvikuru zvakaita seOK, TM, Gain neMetro Peach vanga vasingabvumire vanhu vanga vasina mamasiki kupinda muzvitoro zvavo, asi change chichishamisa ndechekuti vatenge vaizobvisa mamasiki kana vave mukati vachitenga kusanganisira nevashandi vemuzvitoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Kutarunona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vanoti hurumende ine urongwa hwekurerutsa matambudziko ari kusangana nemakanzuro ose munyika ekushaya mari yekushandisa mukuita mabasa avo uye kutambirisa vashandi zvichitevera kugara mudzimba kwevazhinji avo vave kushaya mari yekubvisa mitero. Hurumende yakatiwo vanoroja vambomira kubhadhara mutero pari zvino kana vakaomerwa vozobvisa zvishoma nezvishoma. Mutoro wedu enhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vamoyo vachitaura ne Studio 7 parunare vanoti pane urongwa huri kugadzirwa nehurumende hwekuva wanira mari kuti maguta ose nemakanzuru madiki abatsirikane. Makanzuru mazhinji munyika ari kutadza kuita mabasa awo nemazvo sezvo ari kushaya mari yekuwanira vagari mvura yakachena, kutakurwa kwemarara nezvimwewo sezvo vakawanda vasiri kuenda kumabasa, uye vazhinji vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko vari kugara mudzimba kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere reche COVID-19. Vamoyo vanoti pane zviri kugadzirwa nehurumende kunyange hazvo vasina kuda kuzvitsanangura kuti zvii uye kuti zvingagadziriswa riini. Mashoko avamoyo anotevera kuchema chema kwemakanzuro emunyika achiti ave kundikana kuita mabasa uye kupa vashandi vavo mari dzemuhoro. Mukuru wesangano reZimbabwe Local Government Association vaGai Mutasa vaudza Studio 7 kuti vakatarisana nematambudziko akati kuti Vamutasa vanoti makanzuru ose munyika ari kuremerwa nekuti awane zvikwanisiro zvinodiwa zvakaita semishonga nezvipfeko zvinodzivirira kutapurirana coronavirus. Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vanotiwo kanzuru yavo haina mari sezvo zvichitaridza kuti vagari vange vasina fungidziro yekuti vachanzi vagare mudzimba.
Zvoreva izvo kuti vanhu pamari shoma yavanga vainayo vanga vanyanya kuichengetera pane zvekudya kunyanya. Saka vanhu vedu vanga vachishandisa maplatform dzatanga takaisa ekushandisa mabank transfers kana ekunge tichishandisa ekushandisa zvakare maekokeshes mabila koza ndichenge tinawo.
Vatandi vanoti kanzuru yavo mwedzi wapfuura yakatokwanisa kubhadhara chidimbu chemari inotambirwa nevashandi vavo sezvo vari kuwanawo mari inosvika zvikamu gumi kubva muzana kuvagari semitero. Vatandi vanoti kanzuru yavo inosungirwa kunge ichiwana mari inoita mamiriyoni masere emadhora mwedzi wega wega kubva kuvagari, ukuwo vashandi vavo vose vachida mari inosvikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere emadhora pamuhoro pamwedzi. Kanzuru yeMutare yakumbira hurumende kuti ibhadhare vana chiremba nevana mukoti nevamwe vari kubatsira kurwisa kupararira kwecoronavirus sezvo isina mari pari zvino. Meya weMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo kuburikidza nesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe rinova mubatanidzwa wemakanzuru ose munyika vakakumbira rubatsiro nekuti vave kutatarika. Zvichakadaro, vanhu vakawanda maMutare vari kutambira kurudziro yehurumende yekuti vazvivhare muromo nemhuno kana kupfeka mamaski pose pavanosangana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari kuramba runyero kupe rwekuti Zimbabwe yakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero vachitsigira chikwata cheIslamic State kana kuti ISIS. Vanopfurikidza mwero ava vari mudunhu reCabo Delgado pedyo nenyika yeTanzania. Vanhu vanodarika churu chimwe chete vafa munyika iyi nekuda kwehondo iyi. Nemusi wechishanu, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanova sachigaro webazi rezvekudzivirirwa kwenyika dzemuSadic kana kuti Sadic Organ on Politics and Defense vakaenda kunoita hurukuro nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi nezvekusagadzikana kwenyika yavo. Asi vamangwana vari kuramba mashoko ekuti Zimbabwe yakatotumira mauto.
Zimbabwe haina kutumira mauto kuMozambique. Haina urongwa hwekutumira mauto kuMozambique.
Mashoko emunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare. Munyori anoona nezvemutemo mubato rinopikisa reMDC vaInocent Gonese vanovagweta vaudzawo Blessing Zulu weStudio 7 kuti vamunangagwa havakwanisi kuita zano ndega vachitumira mauto kune imwe nyika.
Pabumbiro redu renyika yeZimbabwe muSection 214, kana mutungamiriri wenyika achinge aendesa mauto edu kunze kwenyika, anofanirwa kunge achisumira paramendi yedu chimbi chimbi, achitsanangura zvikonzero zvaaita kuti mauto edu aende kunze kwenyika uye kuti aenda kunoita chinyi semamiriri azvakaita paSection 213. mauto anokwanisa kuendeswa kunze kwenyika kunobatsira kuchengetedza runyararo pasi pe-United Nations kana imwe international organization kana kunozadzikisa ma-international commitments kana kunodefenda zvido zveZimbabwe kanawo kunobatsira weimwe nyika.
Asi tichitarisawo zviri kutaurwa-taurwa izvi kuti mauto anogona kunge akaendeswa kuMozambique, mati masumwawo here imi sedare reparamende?
Parliament haina kusumwa, saka zvaitika zvakare panguva yekuti nyika yakagwadama nekutambura. Iko zvino hurumende haisi kukwanisa kutogadzirisa zvavakanzi nedare guru renyika reHigh Court riite kuzvinova kupanonzi maPPE, mapersonal protection equipment, kuvana mukoti nana chiremba. Chechipiri, pane vanhu vanotambudzika vanofanirwa kunge vachiwana rubatsiro kubva kuministry of public service and social welfare. Hapana chati chauya zvinotaridza zvega kuti tine hurumende isina hanya nevanhu, tine hurumende isingafungi zvevanhu kana zviri zvechokwadi kuti vakaendesa mauto kuMozambique.
Munyori anoona nezvemutemo mubato rinopikisa reMDC vaInnocent Gonese vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Muzvina bhizimusi ane mukurumbira pasi rose aine nzvimbo dzekudyira muWashington DC nemuNew York muAmerica vaJose Andres vari kubika nekupa vanhu zvekudya pachena munguva ino yekurwisa chirwere checoronavirus. VaAndres vari kushandisa nhandare dzemitambo kupa vanhu rubatsiro urwu. Vamwe vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS nevamwe vanoda mishonga inonwiwa nguva nenguva kusanganisira yerurindi vanoti vari kutya kurasikirwa neupenyu sezvo mamwe mapurisa nemasoja ari kuvarambidza kupinda mudhorobha reHarare kuti vakwanise kunopiwa kana kutenga mishonga iyi. Vamwe varwere ava kana hama dzavo vanenge vachida kuenda kumakirinika nezvipatara zviri pasi pekanzuro yeguta reHarare zvakaita seWilkins Hospital kunowana mishonga. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Muzvare Eunice Kapandura avo vanoshanda nevana vadiki nemadzimai vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS vanoti nyanzvi munyaya dzezveutano dzinofanirwawo kumira pamaroadblocks kuti dzibatsire mapurisa nemasoja pakuongorora magwaro anoratidza kuti varapwi ava vanenge vachitaura chokwadi kuti vari kuenda kunoona vana chiremba kumakiriniki kwavanopiwa mishonga yavo. Muzvarika pandura avo vanogara mumusha wedziva rasekwa vanoti vakaburutswa mubhazi rezupco muna Blawayo Road apo vaienda kunotorera munin'ina wavo ane chirwere checerebral palsy mushonga. Vanoti masoja nemapurisa akatadza kunzwisisa kuti mushonga wavakange vachienda kunotora kuchipatara wairapa chii.
Ndaida kunotora mushonga weepilepsy. Ndanga ndine bhuku ranga rakanyorwa zvemacarbamazepine and shit. Asi pandakavhurira musoja vaive vakatiburutsa paNational Sports Pipeline avanokwanisa kunzwisisa kuti aiwa uyu munhu ndezvei. Ndaitove pacune wangu ndainotora mapiritsi avo kuWilkins Hospital vachitonzwa aiwa vanhu vemabhuku mawanda sterile.
Amai Barbara Mukono avo vanogara mumusha weTinwood North kuWestgate vanoti vamwe vanhu havazi kuzofa kubudikidza nechirwere cheCovid-19 asi kuti zvimwe zvirwere zvavaigara vachinwira mapiritsi.
Kana muri neproof yekuti kuenda kuhospital, what's the point of them denying? So nyaya iyoyo ka is very sensitive because you are killing somebody. Nekuti izvozvi zvinongo kamira iwo paproblog uchiti kumisa vanhu. Umwe munhu achatadza kuurayiwa necoronavirus, achaurayiwa nechirwere chake chaari kunwira mapiritsi nekuti vamuramidza kuenda kuchipatara.
Amai Mukono vanoti bazi rezve utano rinofanirwa kuronga nzvimbo dzokuti varapwi ava vakwanise kutorera mishonga zviri nyore.
Ngavatotirai veMinistry of Health kuti vaise mapick up points ekuti vanhu vakwanise kutora mapiritsi avo. Nekuti kana ini ndichida kunotora mapiritsi angu kuWilkins, it's like now I stay in Tinwood North. Tinwood North chaiyo chaiyo haina police station. For me to get a police station ndinyorerwe tsamba yavari kutaura kuti tsvagai tsamba, I have to go either kutown one kana kuti Marlborough police station. Ndakutoita pass through roadblocks which need me kuti ndinge ndine tsamba. So nyaya yacho haipere.
Asi vachipindura mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vashora mamwe masangano akazvimirira ayo vati anoreva nhema achida kusvibisa vanochengetedza nyika asi vavimbisa kutaura nemapurisa kuti varegedze vane tsamba dzavana chiremba vachidarika pamaroadblocks.
mamashoko ari kufamba ka ari exaggerated kuti izisa izvanhu vari kutora medication vese vari kubatsirwa. It's unfortunate kuti we have ma NGOs are thriving panye lockdown yoyi. Vamwe vanotonyepa kuti ma gender based violence akakira, but isusu ma official recorded cases they are way way down. I'll communicate ni ma relevant commanders edu kuti vanhu vachonaiwa vabatsirwa.
Asi sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende Dr. Ruth Labode vanoti zviri kutaurwa nemapurisa handizvo zviri kuitika sezvo vakawanda vari kurambidzwa kudarika pama roadblocks kana vachida kunotora mishonga yavo. Vakurudzira kuti pave nemotikari dzinofamba dzichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kunopa vanhu mapiritsi nemishonga pedyo nekudzimba dzavo kana kuti mamobile clinics. Dr. Labode vanoti vari kurapwa neHIV AIDS vakashaya mapiritsi ayakwemavhiki maviri kana matatu zvinogona kureva kuti vanenge vave kuda kuongororwa patsva kuti vapiwe mushonga wakatosiyana newavavaimbonwa zvinova zvinhu zvinoisa upenyu hwavo munjodzi. Studio 7 yaedza kuita hurukuru negurukota rezveutano Dr. Obidiah Moyo uye mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi, asi havana kudavira nhare mbozha dzavo. Vachitaura nebepa nhau reHerald vanoona nezvekufambiswa kwebambasa musangano renational AIDS Council mudunhu reBulawayo amai Sinatranyati vakati zviri nani kuti vanoda mapiritsi HIV neTB vapiwa akawanda kana anotosvika mwedzi mitatu kamwe chete kuti vasasangane nematambudziko avatarisana nawo aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheDynamos Stanley Chirambadare anoti nhabvu yemuZimbabwe yaparadzwa nemakakatanwa asingapere pamwe neutungamiri husiri hwenhabvu. Michael Kariati anotitaurira zviri kubva kuna Chirambadare.
Chirambadare akaita mukurumbira atambira Dynamos, iyo yaisanganisira vatambi vakaita saMoses Chunga, Gift Mpariwa, Edward Katsere, Angira Ichapo, Max Makanza, Vitalis Takawira, Henry Chari, Peter Funwell na Elvis Chiweshe. Mutambi uyo aidaidzwa nezita remudunurirwa rekunzi Samora nenyaya yendebvu dzake refu. Anoti Zimbabwe ine tarenda rakawandisa, asi chinodiwa kugadzisa utungamiri hwemutambo uyu. Chirambadare anoti humbowo hwekukwanisa kutungamira nhabvu kunge munhu wacho akambopinda munhandare.
Bhora rekutungamirwa nevanhu vanoti vanoriziva asi vasina proof yekuruziva kwacho, because ukati wakadzidza toda kuona mapepa ako.
Anoti kunyange hazvo Zimbabwe yabudirira kanokwana kana kuenda kuAfrica Cup of Nations, chikwata ichi chinofarira kuve chichitotora mukombe weAfcon wacho, kwete kugarorowa mugungano rekutanga sezviri kuitika. Chirambadare anoti zvikwata zvemuno zvaifanira zvekare kuve zvakatorawo mukombe weCup Champions League, kwete kugumira mumin league stage. Dynamo Sete ndiyo yakakwanisa kusvika kumafainari asi ikakundwa mugore ra1998. Chirambadare anoti kutambira Dynamos kwakamupa mukurumbira uye ave kushandisa ruzivo rwaakawana kuDimbare kusimudzira vechidiki kumusha wake wemufakose muHarare, umo ari kutungamira Revival and Sports Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Rongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa nyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Munoona zviri kuitwa nehurumende zvichibatsira here? Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vomanikidzwa kupfeka zvekuvhara muromo nemhino kana kuti mamaski kukundikana kwavo votarisana neJerry. Vemakambani vanoti havana mari yekuti vavhenekese vashandi vose kuti havana chirwere checoronavirus here sezviri kukurudzirwa nehurumende. Hurumende inoramba kuti yakatumira mauto kuMozambique kunorwisa vanopfurikidza mwero. Asi bato rinopikisa reMDC rinoti hurumende yeZimbabwe hairambirwi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask. Imask inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane.
Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyene beligcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili se-lockdown, abantu bekhuthazwa ukugqoka ama-mask nxa bephuma ezindlini.
Asikholweni kulokhu ukuthi kuzokuba yileyo ndlela ukuthi ifakile ama-conditions imele kamayinikeza imali. Yathi sifisa ukuthi imali lisetshenziswe kanje, sifuna futhi ukuthi ifuniyenze i-accounting yakhona lisivezele lokhu nalokhu nalokhu.
Elemelika namuhla lithi linikeze eleZimbabwe izigidi ezintathu zamadola, $3 million, enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Abe-World Health Organization baveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni olwe-immunization ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lokhu bengamachumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena esigabeni sesibili ese-level 2 e-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye, i-3,529,408. Phakathi kwalelo nani, iMelika ilabantu asebedlula isigidi 1,159,245. Ukuthi asebebulawe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 248,025. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebesedlula isigidi 1,159,102. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amane lane, 44,483. Asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye, 1,801. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili lengxenye, 14,921. Ingcwethi kwezemithetho lakwezempilakahle zithi uZulu kumele azame ukulandela iziqondiso zesigaba sesibili se-level 2 ye-lockdown ezithi abantu sebevunyelwa ukuphuma ezindlini kodwa begqoke izembatho ezivala ubuso ama-mas emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula womkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho obekwe nguhulumende uthi abantu sebevunyelwa ukuphuma ezindlini, ikakhulu labo abaya emsebenzini labalokuqakathekileyo abakwenzayo edolobheni, kodwa ukuze benze lokhu kumele bagqoke ama-maski. UDokotela Gary Shaba uthi abantu kumele balandele iziqondiso lezi ngoba zisenzela ukulondoloza impilo yabo.
Ngokuba ku-stage 2 wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask. imaski inceda ukubana singathelelani lo mkhuhlane ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela nxa umuntu ethimula kumbe lanxa sikhuluma so okuhle ukubana sonke lapho sihamba khona sibe sigqoke ama mask nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo ama mask athengiswayo lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala nxa kungomama amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise ama mask
ummeli webhinga edayile eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa lomthetho
ukuthi umuntu angabonakala engagqokanga i mask edolobheni ngalesi sikhathi lo muntu kuyajeziswa ngefine ye 36,000 kumbe ukuba sejele umnyaka owodwa okwakuqala wothi ke ngikhulume mbijana nje ngama ngama fines kanye lesigwebo sokuthi umuntu uyakuyejele kumbe akayejele nxa ngukhangele khonoko vele ngumsebenzi wedalela parliament ukuthi khona lilungise umthetho bese lisithi umuntu angehluleka ukulandelela lo mthetho lo muntu uyajeziswa ngayiphi indlela
okugcizelwe ngummeli wenkulumane edayile eParliamente umnumzana kucacaphulu
i-statutory instrument 99 le ithi i-find yokwehluleka ukugqoka i-mask ngu-level 12 ngibona ngazani ungakhangela u-section 50 we-public health act okuyiyo evumela uminister ukuthi enze ama-regulations ne-order enale esikhuluma ngayo ukuthi uminister kumele aphe ifine efika ku-level 8 kuphela so ngokupha ifine efika ku-level 12 uminister ngibona ngani wephule weqe umthetho njalo ngibona ngazani indaba le nxa ifika eParliament iParliament izayala
kodwa elinye igqwetha umnumzana Nkosi yabo Sibanda uthi lomthetho uzanceda ukuba abantu bangathelani lomkhuhlane
uma sikhangelane lomthetho lo siyajabula ngoba vele yiso isinqumo okumele uhulumende asithathe ukuba abantu bagqoke lolu phawu lwe-face mask.
Esinye isakhamuzi seHarare unkosikazi Regina Ruiz uthi ama-mask ayadura kwabaningi kwele Zimbabwe.
Ama-mask ayadura kakhulu. Sina imali yakhona kasilayo lawa angozuzwe lawa angaqedakaliyo. Siwabona ethengiswa ngama-20 pond, 30 pond khonapho. Kusiya ngayona leyo olayo. So sina sesiyenza okokuzilungisela lawa wendlini kodwa sikwazi ukuthi iziphathamandla ziyawavuma yini. Kumbusa uzathu suhambe usuyigqokile ugcine usuhluphana labakhulu bakhona sazi.
Izitolo ezifana nabo OK le Pick n Pay namhlanje bezingavumeli abantu ukuba bangene bathenge bengela ma-maski. Ukuthi amavinkili amancane abengakudingisisi lokhu loba nje abezempilakahle besithi kunganceda ukuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Umkhuhlane we-COVID-19 usuhlasele abantu abangamajumi amathathu lane 34 kule nkuthazo yokuba uhulumende aqhubeke ehlula abantu ukuze labo abalawo bengawusabalelisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Elemelika namuhla lithi linikeze eZimbabwe izigidi ezintathu zamadola, $3 million, enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Umbiko lo wethulwe isigodlo seMelika elizweni sona esigcizelele ukuthi imali esiyiphe eZimbabwe ukulwisana laleli gcikwane isifike izigidi eziyisithupha. Ngonyanga ezedluleyo eZimbabwe lithole imali kanye lempahla zokusebenzisa kunhlelo ze-coronavirus. Lokho kwenzakala uhulumende esithi ukhuthaza amankampani ukuthi ezihlolele izisebenzi zawo igcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Amazwe azozama akuzamayo ukuthi njengoba sesi global village and abantu besuka kulizwe elithile besiye elizwe elithile, for example abantu bayasuka eZimbabwe baye eMelika njengokusho ukuthi eMelika yiwe enikeze isipho. Amazwe la azibhekele wona ukuthi uvikelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane ubuye ubuyele futhi ngenxa yama-conditions amanye amazwe. So injongo ikuthi kuvikelwe umhlaba wonke jikelele ukuthi into le ingabuyi futhi imemetheke ibe nkulu. Yebo, kukhona inhliziyo enhle entweni ezifana nalezo ukuthi umuntu uma ekunikeza ulutho ukunikezela wena ukuthi uyakusiza ngoba uyakuthanda. But siyazi ukuthi endabeni zezembangazwe nezobudlelwane zamazwe kakhulukazi kubhekwe khona ukuthi kuvikelwe ukuthi if kulimaza iZimbabwe kuzomemetheka futhi kubuyele umhlaba wonke. Kodwa-ke endabeni yemali ukuthi izosetshenziswa ngemfanelo, hhayi, lokho ngeke vele sibekwazi ngeqiniso. Engizokukholwa kodwa ukuthi ilizwe elifana neAmerika imali inikeza iZimbabwe imali liyabe lizozama ngazo zonke indlela ukuthi eqinisweni leyo mali iye kulokhu ethe ifisa ukuba isetshenziswe kukho. Asikholeke kulokhu ukuthi kuzokuba yileyo ndlela ukuthi ifakile ama-conditions imele kamayinikeza imali yathi sifisa ukuthi imali isetshenziswe kanje, sifuna futhi ukuthi if niyenza i-accounting yakhona nisivezele lokhu nalokhu nalokhu. Of course iyakwazi ukuthi abantu ekugcineni bagcina be-create even nendlela zinezo zoku-accounta zaba yilezo zokuntshontsha futhi. So ngeke sibe iqiniso lapho akulo ngaphansi sanda sakade mina ngiyazi imali lezo sitshenziswa ngendlela ngeke, ngoba siyayazi ihulumende yeZimbabwe ukuthi ikusime sinjani. So ngeke kube khona ongathi yena hayi neqiniso zisizwa ngendlela efaneleyo.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumende uthi amakampani kumele azidingele impahla zokuhlola abantu, ama-testing kits, izisebenzi nxa sezibuyela emsebenzini. Singathi imali le evela kwamanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ayeneli yini ukuthi uhulumende athwale wonke umthwalo?
Wele amakampani ukuthi azidingele imithini yokutesta, bekufuze ukuthi ikhangelele vele ngoba iZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyawasenga amakampani, ungumkhaza emakampanini.
Lowo ngumnumzana Bernard Bekelizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk namuhla siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule sihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane liziphiwa nguPraxedes Jeremiah. Abantu abangaba zinkulungwane ezintathu lengxenye 3500 abangela mizi abahlala emigwaqweni edolobheni leNew York khonapha eMelika babikwa sebengezelelwe inhlupho abavele bebhekane lazo empilweni ngalesi sikhathi sokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19. Njengoba bengasela lapho abangagezela khona, izakhiwo eziningi ezisetshenziswa nguzulu zivaliwe ngesikhathi se-lockdown. Owasebenza okweminyaka eminingi ekongeni izigulane lapho zithwalwa ngemota yezigulane i-ambulance, u-retired Colorado paramedic Paul Carey obulewe ngumkhuhlane we-coronavirus ngemva kokuza edolobheni le-New York ukuzoncedisa ukulwisana lokuqhamuka komkhuhlane lo engaholiswa evolunteer. Unikezwe inhlonipho yeqhawe, isidumbu sakhe singakathwalwa yindizamthina sisiwa lapho adabuka khona eDenver esigabeni seColorado khonapha eMelika. kwele Angola. Lanxa umongameli João Lourenço eqhelise iziqondiso zokuvalwa kwelizwe kuze kuyefika umhlaka 10 yona le inyanga ngankwenkwezi. Leyi ilockdown isiphelile ezigabeni ezilishumi lasikhombisa 17 lapho kungatholakalanga khona abantu abahlaselwe yi-COVID-19. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ngamafitshane ezivela kwamanye amazwe.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphazamiseka kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni enjengabondingindi leminye. Ngalesi isikhathi ohulumende bemazweni amaningi sebeqakathekisa ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu ezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaze abazali ukuba loba besebunzimeni be-COVID-19 bangayeki ukuyahlabisa lokuthontisela abantwana imithi yokubavikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu emakilinika aseduze labo njengenjayelo. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuvikela abantwana kumikhuhlane ehlukeneyo, iJohn Snow Research and Training Institute, unkosikazi Adelaide Elnor Shelley uchasisa imikhuhlane abayivikelayo besebenzelana lohulumende weZimbabwe.
Ilunga leli lincedisana legatsha lezempilo kahle yabantwana eZimbabwe. Sihlaba amajekiseni awokuvikela imikhuhlane yabantwana. Imikhuhlane le enjengofuba, iTB, amaketane, lakho esithi tetanus, ukugogeka, ipoliomyelitis, lo mkhuhlane wesihlabo, inyumonia, lokuvuvuka kwesibindi, lokho esithi hepatitis B, isihudo lesi esibangwa ligciwane lerota.
Unkosikazi Shelley wengeze echasisa ukuthi abantwana bavikelwa njani kule imikhuhlane.
Abantwana laba sibanika kamajekiseni beqalisa ukuzalwa siba okuvikela ufuba baze bafike iminyaka owodwa lesithupha 18 months.
Uchasise njalo kabanzi ngohlelo osolusungulwe nguhulumende lokuvikela abantwana abangamankazana kumkhuhlane wemvukuzane yesibeletho.
Kodwa kugovernment useqalise njalo ukupha abantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane le-HPV eyilo elenza uvukuzane yomlomo wesibeletho. So leli ijekiseni liphiwa amantombazana ezikolo aku-grade 5 lalabo abangekho ezikolo abeleminyaka elithumi.
Ngomkhuhlane wegciwane le-COVID-19 unkosikazi Shelley ukhuthaze uZulu ukuba ahlanzeke ngoba akukabi lejekiseni yokuvikela.
Kulomnyaka sizaba lenkinga yokuthi sesilomkhuhlane lo omutsha ofikileyo owe-COVID-19. Umkhuhlane lo njengoba ungakabi lejekiseni wokuvikela kuzaba le problem enkulu kakhulu ngokuthi ukuvikeleka kwakhona ikuhlala ezindlini, ukugeza izandla, konke lokungahambi siyebuthana. Umkhuhlane lo uzakwenza ukuthi amajekiseni la esiwapha abantwana abe sesehla. And amajekiseni la esipha abantwana angehla, imikhuhlane yonke leyana eyasesiyiqedile izaphenduka. Lingayekeli ukuhambisa abantwana ukuthi bayehlaba amajekiseni wabo ukuvikela imikhuhlane.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya laye ugcizelele ekuthini i-COVID-19 inakho ukuzaphazamisa uhlelo lokuhlabisa lokuthontisela abantwana.
Umkhuhlane we-coronavirus mubi kakhulu lapha e-Africa ngoba uyaphazamisa into eziningi ezinjengokuthi abantwana bazuze ama-immunization. Omama bayaswela ukuthi bahambe njani ukuyahlabisa umntwana. Silethemba ukuthi ama-lockdown la azaphela ngesikhathi esizayo, abantwana bazuze ama-vaccinations bengakahlaselwa imikhuhlane yona le ehlasela abantwana bangakahlatshiswa ngamajekiseni.
Ilunga lekomiti yezempila kahle edalele parlamente unkosikazi Chelesile Mahlangu ukhuthaze omama ukuba bengayeki ukuyahlabisa abantwana kanye lokubaqalisa emakilinika wonke avuliwe ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19.
Njengoba siphakathi komkhuhlane lo we-COVID-19, ngithanda ukulixwayisa ukuthi singalibali phela ukuhambisa abantwana esikalini kuyawoya lokuyahlatshwa amanjekishini la afanele. Lingakhohlwa bomama ukuhamba kuya ezibhedlela leweyisa abantwana bahlatshwe bathontiselwe.
Idolobho lakoBulawayo lilamakilinika ekhansili angamashumi amabili lanye wonke avuliwe ngesikhathi lesi se-lockdown. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethule imibiko ithi ikhathazekile ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abantwana abaningi belakho ukwehluleka ukuthola amajekiseni okubavikela imikhuhlane ngoba amazwe amaningi ikakhulu e-Africa ebhekane lobunzima. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Loba nje kulamabhizimusi amaningi avunyelwe ukuqala umsebenzi lamuhla kwele South Africa, iningi labeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha, ezokuzithokozisa, lezokuthutha bakhala ezimathonsi njengoba la amabhizimusi elokho engekavunyelwa ukusebenza. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Kulezi sebenze zedlula isigidi 1.5 million ezibele emsebenzini kwele South Africa lamhlanje ngemva kokuba ukwenqatshelwa kwabantu ukuphuma ezindlini ngenxa ye-coronavirus kwehlile kusuka kusigaba sesihlanu kwaya kwesisine. Kodwa izalwane zeZimbabwe ezikhala ezimathonsi. Iningi labeZimbabwe laba basebenza endaweni zokudlela lasemahoteleni. Kodwa phansi kwehlandla lesine, indawo zokudlela zivunyelwa kuphela ukupheka ukudla kuthunyelwe ezindlini. Lokho kuthiye izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe ezihambisa ukudla ematafuleni zingela mvumo yokubuyela emsebenzini. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Ndlovu uthi lokhu sekubachiye bengazi ukuthi izozala nkomoni.
Ngathi mostly nje abantu bangaphandle abane sithwele nzima kakhulu 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 because impilo yethu isemarestaurant and irestaurant survivor nge-day to day imali engenayo. So nxa sivalile nje ama renti ama TV omele abhadale ukudla asikwazi sophila ngani abantwana ekhaya le bangenzeki izikolo zivulwe ngama school fees afunekayo ama transport money ziphume abantu ongela income ebuyayo.
Ngakolunye uhlangothi iningi labeZimbabwe laba abasebenza kumabhizimusi okwakha labo abazokuqala kusebenza njengoba kuvunyelwa kuphela abenza imisebenzi yokwakha ephuthumayo lenhlelo zokwakha zikahulumende. Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Butho Mpofu uthi le yinto esibachiye bengazi ukuthi bazaphila njani.
Ngiphatheke kabi kakhulu ngoba masithanda ukubheka thina uconstruction makuthi January, February, March akuzona inyanga ezinhle vele kithi. So siyaqala ukungathi siyahlumanyana makuthi April, May bekuzoba kuhle kakhulu sivulelwe sisebenze. Uma singasavulelwanga eyise siyophatheka kabi kakhulu kodwa kungebe kube kungekho esingakwenza.
Iningi labeZimbabwe laba osekudlule inyanga bevalelwe ezindlini bathi abasela kudla imali yemithelo yezindlu kanye le mali yokuhlawula izikwelede zabo ezitolo. UBheki Malinga isizalwane seZimbabwe osebenza ngezokuzithokozisa ezibalisa imiculo. Le yinto enziwa ngamakhulu ezalwane zeZimbabwe kwele South Africa kodwa ke abaculi kabavunyelwa ukubuthanisa abantu bebathokozisa. Lokhu umculo Malinga uthi sekubadlisa imbuya ngoluthi.
Sivele savaleleka sisakwazi ukuhambisa umsebenzi wethu ebantwini. Asisakwazi ukubonakalisa umsebenzi wethu ebantwini ngoba la kumaphephandaba kukancane ukuthi sitholakale la kumabonakude. Piracy ihamba ikhuphuke futhi sisakwazi ukwenza amashow. Into yakhona iyasilimaza kakhulu kakhulu kakhulu.
Umculo wetsholotsho Great Sounds uThamsanqa Sibanda uthi nxa kungaqhubeka kunje abantu bazafela ezindlini.
Kule cebo elihle lenziwe nguhulumende kodwa isikhalo sithi sona kungaze kudonse kakhulu ngoba abanye ziningi izinhlelo ebezidinge ukubana zenzeke kodwa njengoba kusibanje kulokhu kuma kusibanje kuthi kathi lizokudlalela eziko njengabantu bangaphandle kusuka kube nzima.
Ngosenjalo uhulumende uthi ukuvulelwa kwamanye amabhizimusi ukuthi lawo aqale ukusebenza kuza kuya ngokwehla kwenani labantu ababanjwa ligciwane le-coronavirus. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders selibuthanise amadola adlula inkulungwane ezilitshumi lanye, 11,000, okuyimali ezaphathisa ekuvulweni kwesibhedlela se-Ekusileni Medical Center. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders ngenyanga edlileyo lisungule uhlelo lokubuthelela imali yokuncedisa imizamo yokuvula isibhedlela se-Ekusileni Medical Center. Okwamanje iqembu leli selibuthelele amadola edlula inkulungwane ezilitshumi lanye. Njalo isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi imali bazayipha abenhlanganiso ye-IM for Bulawayo okuyiyo ethungamela inhlelo zokuvulwa kwesibhedlela se-Ekusileni.
Siyabonga kakhulu njenge-Highlanders, sifuna ukuthi maybe sithathe lona leli thuba lokuthi sibonge abantu abakwanisa ukuthi badonate imali yona leyo. Siyakwazi kathi izinto zinzima, abantu kunzima to put food on their tables. Si sayenza ama logistics sikhangelela ukuthi maybe ngolwesithathu yikho lapha esingayenza khona i-handover yemali yona leyo. Asathanda njalo ukuthi sithi kubona labo abanye abangakakhiphi, abona ngani bengakwanisa ukuthi bakhiphe labo bancedise bengakhipha.
Isibhedlela se-Ekusileni Medical Center sikhangelele ukuphathisa abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo nasezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye leMaswingo. Inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele liyala lokhu likhuphuka mihla yonke, njengoba kathesi selihahabela kuzigidi ezine. Njalo lomkhuhlane usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili emhlabeni jikelele. Kwele Zimbabwe kulabantu abangamashumi amathathu lani asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 njalo abane babo sebadlula emhlabeni. Imizamo yokuvula isibhedlela se-Ekusileni iqale ngemva kokutholakala ukuba koBulawayo kula sibhedlela esilungile ukwelapha abangabe bebanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Iningi lalabo abatholakala beligciwane le-corona koBulawayo bebekhuthazwa ukuba behlale ezindlini okuthiwa yi-self-isolation ngesikhiwa, ikanti labo abatholakale ukuba kabayilandeli leyo nkuthazo bebevalelwa e-Thornbrook Infectious Hospital. Kusukela namhla ngomvulo, abantu bakule Zimbabwe kuthiwa basavunyelwa ophuma phandle bengagqokanga amaqhila ukuvala amakhala nomlomo. Njalo lokhu kuza ngemva kokuba kwekethiswe uhlelo lokuba abantu behlale emakhaya. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Comes to you from ICAP at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless lot. Communities have the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves safe. We have won other battles before, and we have the spirit to win this one.
Kaluqhebe uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Belokhu bengamachumi amathathu lani 34 abafunyenwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lingena isigabeni sesivili se-lockdown. Abantu bekhuthazwa ukugqoka ama-masks nxa bephuma ezindlini. Elemelika namhla lithi linikezele eZimbabwe izigidi ezintathu zamadola, $3 million, enhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. I-World Health Organization
iveza ukukhathazeka ngokuphazanyiswa kwenhlelo zokuhlatshwa kwabantwana amajekiseni awukubavikela emkhuhlaneni olwe-immunization ye-COVID-19. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.